Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 6 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika. Vanokokera bato rezanupf nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanotsigira chirongwa chemapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachinyora mubepa nhau reSunday Mail, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika, uye vakati mune uori hwakanyanyisa huri kuitika. Makambani ari kuchera lithium anosanganisira ekuChina anoti Zhejiang, Wuhua Cobalt, Simomine Resource Group rekuBikita neChinxing Lithium. Chiwanikwa ichi chinoshandiswa kugadzira mabhatiri emotikari dzinoshandisa simba remagetsi uye mushonga wekurapa. Lithium yakawanikwa kuMashonaland East, Mashingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Kunyangwe nyika dzine chicherwa idzi dzakaita seAmerica, Russia, Australia, Chile, Bolivia, Canada nedzimwe dziri kuita mari yakawanda, Zimbabwe haina chinobatika chairi kuwana sezvo chicherwa ichi chiri kuendeswa kunze chisina kukunyenzverwa. VaMnangagwa vanoti muna zvita hurumende yavo yakavandudza mutemo kuti lithium ikwenenzverwe munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu.
Lithium ndo chicherwa chakanyanya kukosha kubva zvino tichitarisa makore angangoita kana makumi maviri kana makumi mashanu kubva pari zvino. Nechikonzero chekuti vari kugadzira dzimotokari iko zvinezvi vakukoshesa kushandisa malithium batteries. Makambani makuru acho anogadzira motikari akaita sana BMW vatova nematargets ekuti by 2030 tinofanira kunge mota dzatinogadzira kana 50% dzinge dzamotikari dzinoshandisa lithium batteries.
Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzezveupfumi?
Zvoreva kuti economy ye the whole world iko zvinezvi yakuzenge ichinge iri kutakurwa nelithium, nekuti car industry industry yakakosha zvakanyanya pasi rese. Hakuna nyika isingatenge motokari. Tuchitarisawo Zimbabwe kuti tiri kuitei nelithium yatiinayo, haina kusiyana sezvatiri kuita nemadiamonds, ekuti nyika yedu ine madiamonds akawanda, asi madiamonds acho haana chinobatika chinonzi ichi ndochiri kutengwa nemadiamonds.
Iyi iri kuenda kupi mari?
Vakuru ndo vanenge vachifara kuti tine madiamonds, asi ukaenda mucommunity macho muri kubva madiamonds, misodzi kuchema kwega kwega. Saka tichitariso zvekare maminerals generally muZimbabwe tisingatarisi lithium chete, munoona kuti kune uori hunotyisa. Vakuru vedu venyika, vakuru vehurumende, vaifanira kunge vazhinji vacho vari mujeri kutaura kunoku, ende jeri racho risiri jeri rekunzi 2 months kana kuti 3 months.
Panofanira kupiwa chirango chakaita sei semuenzaniso?
Taifanira kunga tine vanhu vari kupika kana 30 years mujeri nenhau yekubatsira makoronyere kune dzimwe nyika kuti vabuditse upfumi hweZimbabwe zvisiri pamutemo. So mitemo yedu inofanira kuti igadziriswe kuti munhu anenge abatwa either achibuditsa iye kana kuti achibatsira mumwe munhu kuti abuditse upfumi hweZimbabwe, munhu iyeye anofanira kuva neminimum sentence isingakwaniswe kuti ipidigurwe kana nedare ripi zvaro.
Kose izvozvo zvakakosha.
Izvozvo zvinoita kuti vanhu vatye kubira nyika, nekuti vanenge vari kuziva kuti vakadzamara vabatwa vachapika njeri kwenguva yakareba chaizvo. Asi hapana zvinhu zvakadaro zviri kuitika. Saka lithium chero ikawanikwa yakawanda sei, haisi kuzoshandura upenyu hwevanhu vemuZimbabwe, nekuti huori hatisati tavana nzira yekumisa nayo huori. Uyewo kuti vakuru vakuru muhurumende vange vari vanhu vakuti vanotya kuita huori, vachitya kuti vanozosungwa uye vachigara mujeri kwenguva yakareba.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vaFarai Maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanokokera bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanoti vari kutsigira chirongwa chamapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka izvo zvokanganisa utano hwevakuru nevadiki munyika. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mapurisa akati aparura chirongwa chinonzi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances, See Something, Say Something. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togare pi.
Icho Blessing chakanonoka, asi kunonoka uizvura. Kana vatochitanga tinotenda Mwari zvikuru, vana vedu vapera nemikozvodo nezvinodhaka izvozvi. Hauchamboni kuti future yenyika ino navana vakadhakwa ivava inoenda kupi. Saka kuti vanhu vanotengesa, vanhu vanomwa zvinodhaka, dei mapurisa aita kana yatingatoti bhiritsi chaiyo.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti chero chitiriki unotongoona vanhu vachiisvika, uchitongoona vanhu vachimwa zvimabhodhoro izvozvo. Ukaona munhu achivakuisiriki akabata bhodhoro reekuiti ai chinhu chinoita sekokokora mukati, mukati makatoiswa mari zvinodhaka imomo. Saka tingaita nyika here yavanhu vakadhakwa? Tingavaka nyika yedu here navanhu vakadhakwa? Vangabereka here vana vanozotonga nyika ino iye vakadhakwa? Ko utano hwavo zvese vanongovana vakangogunduruka musiri odzvai wakasika. Saka vaita nesimba ravo rose, uye mapurisa kwete mapurisa oga nesuruzi rweZimbabwe, ngatibetsere mapurisa kuti shap vaimbai vaimbai, so dhati vanoizviita zvipere tizvichapudze tichevhe future yenyika yedu. Nokuti kana tiina vakadhakwa nyika yose, ukavaona Blessing urusi vachimutori dzako, ukapinda maHarare iko zvino ukaona mumaskriti nezvakaita vana vanoivamwa zvimadhiragi izvo zvamene kuti zvinonzii, unoona kuti nyika yatoparara. Future hapachina yenyika. Ngavaite basa ravo mapurisa, vatingatyi isu savana veZimbabwe tinovatsigira zvakasimba kuti dai vadhila navanhu vanotengesa zvinodhaka.
Saka imiwo sedare reparamende mungabatsira sei mapurisa panyaya yakadai?
Isu takamboita madhibhetsi muparamende, makaitwa mamoshoni akasiyana siyana anotaura nezvekudhaka, zvokudhila nevanhu vanoita vanotengesa izvozvi zvinodhaka izvozvizvi. Separamende, kana mapurisa ane mitemo yavangada kuti ivabetsere kuti simba ravo riwedzerwe kuti vakwanise kubvisa kuita iyoyo yekutengesa zvinodhaka, nyaya iyoyo yekuti vana vamwe zvinodhaka, ivheni kungava vanhu vanokonzera kuti vana vadoko, asi munoona manje manje kune vana vechikoro vakawanikwa vaine zvinodhaka muchikoro, vakazingwa pachikoro ndichopo. Kana vachida mimwe mitemo, kana ingava ministry yesocial welfare, ingava ministry yehealth inodhila namashoko iwawayo zvinodhaka, vangada mumwe mitemo ngavauyise kuparamende palamendi iri redi nekuti takatozvidhipeta muparamendi munhu wese ari kurwadziwa nekuona mhuri yezimbabwe ichiparara nokuda kwezvinogara.
Asi kavamwe vari kuti zviri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuwanisa vanhu mabasa, honorable.
Hama wangu, zvinodhaka hazvina kutanga muzimbabwe. Ukaenda kusouth africa nhasi unondoona vanhu vakatakwa nenzira dzatiri kutaura izvozvo dzana mukozvodo nezvimwe zvakadaro. Kunonzi kune ikonomi beta than yaidi aniki. Ndokuna vanhu vakadhakwa zvokupedzira. Hati wakamboona mazuva mamwedzi mishoma yapfuura vanhu vakafira maraimiradoro. Hakuzvi kuzimbabwe ikoko. Chero ukaenda ikoko kuna naeurope idambudziko riri pasi pose. Nyika imwe neimwe inofanira kutongozvimirira itapudze kuvapo kwezvinodhaka. Zvinomisa vanhu zvinodhaka izvozvizvi. Asi zvimuno muzimbabweka
mungapa muenzaniso ipapo
zviri kubva kune dzimwe nyika kumawestern countries ikoko kunaLatin America kupi kupi zvichiuya muno muzimbabwe. Saka iti nyaya yedambudziko rezimbabwe kana ramabata inyaya yekuti yatongoita sewezi yapinda pasi pose iri kuita kuti vana vechidoko zvikuru matinejazai ndo vari kupinda munyaya dzezvinodhaka. Saka zvinongoda kuti nyika imire nekuti avava zvamabasa nezvimwe zvakadaro tichitoga tisine unemployment rate iri hai.
Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupraito garepi vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanokokera CCC mudare reparamende vaProsper Mutseyami.
Chinhu chekutanga ndechekuti nyaya yekufambira vanhu vanotengesa zvinodhakwa zvinodhakwisa vana vedu zvichiparadza mhuri zvichiparadza zera rechidiki zvavaita izvi zvokuti vatange kusunga vanhu vanotengesa chinhu chakanaka. Asi mukada kutarisa kuti dambudziko iri idambudziko ratokura zvokuti mapurisa akanonoka kuti vanhu avo vasungwe chaizvo chaizvo akanonoka. Asi zviri nani kuita pane kuregedza zvachose.
Asi zviri nyore here kuti mapurisa asunge vose vari kupomerwa mhosva dzekutengesa zvinodhaka?
Chinhu chandisingazivi kuti mapurisa anozochikwanisa here kuti vabudirire kuchiita ndechekuti mukada kuona kunharaunda dzatinogara isusu totora semufananidzo wechikangadanga mvura munoona kuti vanhu vanenge vachida kuita macandidates ebato rezanupf kunyanya kumakansela ndo vane mbiri yekunzi ndo vari kutengesera vana vedu nevanin'ina vedu zvinodhaka. Saka handizivi kuti vanozozvikwanisa here kusunga vanhu ava nekuti vamwe vacho vanenge vachitoti isusu hapana chinoitika kwatiri.
Nechikonzero chei?
Nekuti isusu patakatsika pahombe kana vakangosvika tinofona then ivo mapurisa havatisungi. So handizivi kuti vanozozvikwanisa here kuita saizvozvo. Asi nyaya yekuti vanotengesa zvinodhaka vasungwe chinhu chakanaka zvakanyanya nekuti mhuri dziri kuparara vana vadiki vari kuuyigwa vari vana vadiki endi havasi kuita upenyu hwekuti vakure vari kuparadza mhuri vari kuparadza zera vari kuparadza zvinhu zvakawanda nekuda kwezvinodhaka izvi.
Muri kupa mapurisa kurudziro yekuti aite sei?
Nokuti mapurisa ngaasimbise ashingirire aenderere mberi nekuti vasunge vanhu avo vakwanise kuenda panzvimbo pavo zvinodhaka zvikwanise kubviswa muvanhu kuti vanhu nevana vedu nevanin'ina vedu vakwanise kugara zvakanaka vasingakwanisi kuona zvinodhaka izvi zvisikazikani kuti ukazvishandisa zvinokusvitsa papi ruzhinji ruri kuzvishandisa riri kufa. Saka chinhu chakaoma zvakanyanya.
Vanokokera CCC mudare reparamende vaProsper Mutseyami vange vari panhare kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende iri kuronga kuvandudza mutemo une chekuita nekurasirwa kwemarara pese pese. VaChiwenga vakataura mashoko aya vari kuchiweshe vachitsvaga rutsigiro. Bepa naure Chronicle rine nyaya yekuti urongwa hwekuvakwa kwechipatara chikuru chehurumende cheLupane Provincial Hospital kuMatabeleland chasvika padanho repamusorosoro. Ichi ndicho chipatara chikuru chekutanga kuvakwa nehurumende mudunhu iri. Chinenge chine mibhedha mazana maviri nemakumi mashanu. Bepanauri padande mutande renyu Zimbabwe rine nyaya yekuti vatsigirwe bato riri kutonga reZANU-PF vari kuronga kurambidza mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende muzvare Judith Tobaiwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kutaura parufu nepane mamwe magungano ose anenge achiitwa mudhorobha iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii vashamurui Studio 7, ini ndiitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndandichida kungobatawo nenyaya yemanesi. Ndandichingoti hurumende dai yaiyanzwawo zvichemo zvevanhu, vanzwawo zvichemo zvemanesi, nokuti kuregedza kushanda kwemanesi nemadhokota zvinoitawo futi tisusu macitizens tikwanise tichishaya mishonga, tichishaya manesi kuzvipatara, vanhu vachifira mumaline. Dai vari vamwe vanhu vanonzwisisa, vanzwisisawo chichemo chemanesi, gadzingagadzirisa zvekuzvipatara izvozvo. Nokuti pari zvino iko zvinezvi vanhu vari kurwara, hakuna vanhu vanovarapa. Iwo manesi acho kuti varamba uchienda kubasa kwacho, mari yacho haisi wakwanira, nokuti zvinorwadza kushandira mahara. Zvakafanana neisusu kuno isi hatinaumbopasa kana mafomu acho. Asi tiri kutohora mari dzakapfuura dzavanohora manesi nematicha vanhu vakaenda kuchikoro. Hurumende yamunangagwa, please dhapota, dzosai dignity education. Nokuti hazvibatsiri kuti munhu unopedza makore akawanda uchienda kuchikoro woenda kunokundwa nemunhu anotengesa mustreet, wokundwa pei nemunhu ari kushanda mumba kuSouth Africa. Aiwa, hazviiti. Hurumende ndaione zvekuita nenyaya yemanesi. Tapota nematicha nevanhu vese, ndaione zvekuita. Garai pasi nemanesi, mutaurirane, kwete kutuma mapurisa kuti aende kunorova vanhu.
Nangagwa, munofanira kuyeuka mazuva maitora muchipika mhiko yekuva mutungamiriri wenyika. Makabata bhaibhiri, hamusi Mwari makaita sei kumunoshungurudza vasikala? Muri yavasikala, chero mamai enyu, chero vakadzi vemapolitisheni, vakadzi vana Munangagwa, vakadzi vevakuru vehurumende, hamuhwitsitsi sei kuti rimudzi varume venyu kuti regedzei munhu mukadzi wasikala izvi zvine vana vake vanonzwa sei murume wake achishungurudziwa ari mujeri kudai? Makaita sei kuvi vanhu vezani imimi? Makaita sei chazvi? Munoda kuti tiite sei? Munoda kuti tiite sivhuwo here munyika medu? Zvokutaurirana maramba here zvokuti tinzwisane kana kuti maita sei? Tione zvimwe zvinhu zvatingaita. Maramba here zvokuti titaurirane?
Kwazuva ivashamarari vestudio 7 zvese nevateereri, haindoda zvangu bvunza panyaya yaPius Jambwe, panyaya yekurova kwaMoblessing Ali. Tinongonzwa chinzanzi Pius Jambwe ndiye akazobvuma, akatobvuma mhosva iyi, but hatisi kuziva kuti chii chakazoitika, bhikozi nyaya haisi clear pakutaura uko kwairi kuitwa. Toda kuti zvinyatsokuita clear chii chakazoitika, hatinyatsokuziva kuti chii chakazoitika panyaya yacho. Maprocedures acho akaitwa kubva ipapo paakabvuma nyaya yacho ndei, hatiziva kuti ari kumukati here mushure mekunge abvuma nyaya yacho, kana kuti akabudiswa, kana zvakazofamba sei. Hapana zvotaurwa, zvingonzwa ngoti ndiye akazobvuma nyaya, but hatisi kuziva kuti chii chakazoitika mushure mekunge abvuma nyaya, ari kupi zvaakabvuma nyaya yacho. Ndo zvandiri kuda kunzwa.
Studio 7, makati pano pastudio 7 nepenyuro. Inotumira mashoko asina kwaakarerekera. Totenda nebasa rakanaka iro, totenda. Rotaurawo pamusoro pemutauriri wamapurisa wakunzi Lakmo Chakanza uyo, achitaura panyaya yevanhu vari kukontrora vasina kudzidzira basa. Haari kutaura kuti hanzi vanhu ivava vane problemu, ari kuti hanzi motarist anenge achiteerera vanhu ivava vanokontrora vasina kudzidzira basa razvo, hanzi ivavo mamotaristi ndo vane problemu. Aiwa, akavakurinzwai, imimi ndimutori neproblemu. Imimi vachakanza ndimutori neproblemu chaiyo chaiyo, nokuti kana munhu achitaura kuti ane 17 years achikontrora paintersection, motaura manyepo ari pachena kuti hamuzvizive. Ichokwadi here ichocho chamuri kutaura, kuti hamuzvizive kuti maintersection emuno munyika haana mapurisa anokontrora? Kowanikwa munhu achitaura sevhileni kuti ane 17 years achikontrora ipapo. Saka imimi 17 years idzi hamuna kubvira makaona kuti apa hapana munhu ari kukontrora? Saka muri kushandei? Mukushandira nyika ipi? Ndimi mutori neproblemu mukuru, imi mutori nebig problemu. Masi intersection yese haana anokontrora, mota dzinolokana.
Maswera sei kerekera mwari maswera sei. Ndaitawo mwana mukomana andinaye pano awanikwa nababa kutaunu anonzi Beloved Makutukusa. Akabva kuZimbabwe mari mwesuru akauya nekubrets saka azokudzwa makombi ekubva kubrets kuya kuno Krastenburg achifanirwa kusangana nasekuru vake murenge. Saka varasana pakuti iyanga asina foni. Saka paaburuka iye haana kuona sekuru ambovamirira haana kuvaona. Saka pakuti ati rega nditsvage rubatsiro ndiedze kufonera sekuru abva abirwa foni yake yanga ainayo. Saka asisina nhamba dzasekuru vake. Hanzi sekuru vake vanonzi Isaac Makutukusa anobva kuChimanimani ndokwaakatouya achibva. Saka kana painewo vangaitewo ruzivo kana rwevanhu vanobvawo kuChimanimani vakangoudzawo dzovamwe tinaye panopamba mwana uyu mukomana.
Halo pastudio 7 makadiko, ini chemo changu chiri pahurumende yeZimbabwe. Yadiko kumbotiregereravo vedu tatambura tatambura tahwane nhamo tahwane nhamo. Zvavanenge vachitaura ivo hazvisizvo zvatiri kuona. Hazvipana chinobatika chero ukazama kudai, hapana chinobatika. Ngamborega vamwe vatonge kana vakonewa kutonga kubva 1980 vachingotonga takangozvagwa kuti inongotambura nanhasi. Ari kuenda kuchisoja neakagara kumba neari kurisa ng'ombe the same munhu wee. Kutambura inhamo waya waya. Tiregerei paivo uyu atonge mudoko uyo chamisa uyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union inoti yave kurambidza nyika dziri mugungano iri kutenga mafuta ekufambisa dzimotikari edhiziri kubva kuRussia kutanga nezuro. Nyika makumi maviri nenomwe dziri kugungano iri dzinoti dziri kutora matanho ekuti dzisarambe dzichitenga zvimwe zvinhu kuRussia nechinangwa chekuda kuitemera zvirango mushure mekuedza kupamba Ukraine. Nyika dzemuEuropean Union dzinoti dzinenge dzave kutenga mafuta ekufambisa dzimotikari nezvimwe kubva kuMiddle East. South Africa inoti pane vanasikana vaviri vanova mukoma nomunin'ina vabatwa nechirwere chekorera vachibva kuMalawi. Vaviri ava vanonzi vakashanyira Malawi muNandira. MuMalawi vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vafa nechirwere ichi mumwedzi wapera chete. Bazi rezveutano rinoti vaviri ava vakatanga kuratidza kurwara pavakasvika muJohannesburg. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri kuenderera mberi nekutsvaga michina inonzi ndeyokusora yainge iri muchibharuma kana kuti spy balloon chenyika yeChina chakapfurwa nemauto eAmerica ndokudonera mugungwa reAtlantic mudunhu reSouth Carolina. Mauto akawanda emumvura kana kuti marines ari panzvimbo yakadonera chibharumu ichi chekusora ichi apo pasiri kubvumidzwa veruzhinji kusvikapo. China iri kuramba kuti chibharuma ichi chaishandiswa kusora ichiti change chichiunganidza umbowo hune chekuita nemamiriro ekunze. Asi vamwe vanoti vamwe vakuru vemuchiuto muchina vanogona kunge vakaita kuti chipinde muAmerica nechinangwa chekuda kukanganisa masangano pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. America yakabva yati yamira kuita musangano uyu. Mukuziyanya i Blessing Zulu West Studio 7 abata chizwaro che Zimbabwe chiri ku South Carolina chakaona chibaruma ichi chichidonedzwa nemusi wemugovera va Promise Sunday.
Parishinezvi isu sevanhu macivilians hapana zvedu zvatikuona zvirikunyoitika. Asi kubvira pakadonedzwa chitundumusere musere ichi panonzipo US Navy ne Coast Guard vakanga vandori nengarava dzavakanga vakatomisa mugungwa. Nekuti pakupepereka kwachanga chichiita nenyika, America yakamira kuti ichidonhedze, nekuti chinonzi chakakura zvekuti munhu wacho unoenzaniswa nemabhazi matatu. Ndokukura kwachakaita chibharuma ichocho chitundumusere musere ichocho. Asi saka kuti vachidonhedze chichiri muamerica muland, vaityira kuti havazivi kuti chinozodonhera papi, uye zvichinogona kudonhera munzvimbo dzakagara vanhu ende vanhu vakafa kana kukuvara. Saka vakamirira kuti chipupurutswe nemhepo chisvike kumahombekombe kwenyanza, kuitira kuti pavanochipfuura chinodonhera mumvura. Saka ndozvakaitika, chichangopinda muage mecost ndopachakabva chapfurwa chakadonhera mugungwa. Saka parizvino tiri kuudzwa kunzi pane madivers vari kupinda mvura vachitora mapieces and everything zvakadonha kubva muchitundumusere musere ichocho kuti vaende nazvo sevanhu vemilitary vavo vazviongorore kuti zvakamira sei.
Ko, imiwo muri kubvumidzwa here kuenda kumahombekombe kwenyanza?
No, hakusi kutenderwa. Kwakato pavakangoona kuti chadonhera kuarea yakadai, vakabva vaita perimeter. Even mumvura Coast Guard yakabva yaisa zvikepe zvayo kana mabots akaita surround perimeter. Hakusi kutenderwa kuti vanhu vasvikeko nemabots kana majet skis kana pabeach front. Penzvimbo idzodzo hapasi kutenderwa.
Takaona pachakapfurwa nemauto vanhu vachipemberera vachifara. Ko, vanhu vanga vaungana nguvai, uye chii chakaita kuti vafare kudaro?
Chaita ndechekuti chitundumusere musere chikubvira pachakaonekwa kuMontana, vanhu vemuAmerica macitizens vakafila kuti violation yesovereignty yeAmerica. Saka munhu wose muAmerica aichitarisa mudenga, kana ukazwa kunzi chaa kunzvimbo dzakati, vanhu vaitobuda panze votarisa kuti vachese vari kukwanisa kuchiona here. Saka patakatochionawo isusu, ndakanda kutopinda mushop mugrocery shopping ndakatoreceivawo, ndakatambira phone call kubva kune mumwe wandoshanda naye, zvikanzi ko chitundumusere musere chiya chasvika kunoku chaa kunzvimbo kwedu kunoku. Ndakatomira paya ndakatarisa ndakatochiona chiri mudenga, ndokupinda mukonotenga magrocery pano kwandaiita. Pandakabuda ndakaona muparking kuti vanhu vawanda vakazara, munhu isaingoti achingobuda wumotikari asati apinda mumashops aitarisa mudenga. Saka ndozvaingoitika kuti munhu isaingoti achingobuda motikari kutarisa chapapi chinhu chiya, because chaitooneka wakatomira.
Mubvunzo wekupedzisira, hapana kutyira here kuti pane zvimwe zvanga zvakatakurwa zvinogona kukanganisa utano hwenyu?
Ndozvimwe zvezvakaita kuti vamirire kuti pachinopfurwa chinodonhera mugungwa. Saka vanotivo pavakazochipfuura vakanga vaona kuti chakanga somewhere around maybe 5 kilometers out of the land chichienda towards into the ocean. Saka pavakazochipfuura ipapo vakanga vaita maprecaution yekuziva kuti hapana urubvu unokwanisa kudonhera pane vanhu.
VaPromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti makambani ekunze ari kuchera lithium munyika haana chaari kusiyira vana veZimbabwe chinobatika, uye vakati mune uori hwakanyanyisa huri kuitika. Vanokokera bato reZANU-PF nerinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vanotsigira chirongwa chemapurisa chekusimbaradza urongwa hwekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Anokunyekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.